manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 12 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Lithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kuBelarus ichiti pakachorwa zvirango zvakatemerwa nyika iyi munyaya dzekutengeserana nenyika dzemuEurope America inoti inotsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha reUnited Nations Security Council. Ko, chirango chekutongera vanhu rufu chobviswa here munguva ino nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kunyanya kuwanda. Tichakupa izvizere nezvenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti nyika yeLithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kubva kuBelarus. Belarus yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo uyewo kubirira sarudzo. Mukuseya nezve nyaya iyi tinodzokorora zvakare Belarus inonziwo inodyidzana zvakanyanya nenyika yeRussia uye mutungamiri wenyika yeBelarus akatomboshanyirawo Zimbabwe mukuseya nezve nyaya iyi tabata gweta vaBrighton Mutebuka kuti tinzwe divi ravo
Chokona kwangu ndinoona sekuti anhu vehurumende vebasi rakakomekedzwa kuti ringe richiita basa iri havana kunyatsoita basa nemazvo vana mai Mabhiza pamusana pekuti kambani yainzi yakatengwa motikari inonzi yakapiwa zvirango inonzi Red Lion yakapiwa zvirango neveEU saka zviripo ndezvekuti uye kune Alexander Zingman ndiye anonzi anga ari pakati pekuti anga achironga kutenga kwemota idzidzi kuti zviende kuZimbabwe
ko zvakaipa chii kuita bhizinisi nemurume uyu
murume uyu ane mbiri yekuita mabasa asina kuita zvakanaka utsotsi nechoko muhomwe nezvinhu zvakasiyana siyana zvakadaro saka zvaifanira kureva kuti hurumende yedu isati yatenga haifanira kutarisa iita shoko rechirungu riya rinonzi due diligence
munoorevei apa mungatsanangura
kunyatsoperepeta kuona kuti zvinhu zvatiri kutenga izvi kune zvinhu here zvinoita kuti zvisabudirire pane zvirango zviri pachena chena kuti zveii zviri papo zviri pachena chena kuti pakatanga hondo Russia neUkraine Russia yakapiwa zvirango Belarus yakapiwa zvirango inyika dzisiri kudyidzana zvakanaka idzodzo ne vanhu veEU nevanhu vekuwest saka Lithuania inyika yakakomberedza Belarus saka Belarus yakada kufanana neZimbabwe haina pekuti pangani pane zvikipe zvingafamba nazvo zvichiita kuti kutenderera kune kuchiita zvinhu zvekuchinjana zvinhu pakati penyika zvingabudirira saka zvaifanira kutobuda nekuLithuania kana kuti zvaenda nekuRussia zvobva kuBelarus zvotiraya kuzviendesa nekuRussia kuti vanhu zvenge zvirango saka zvino ndisatsitsi ndava mota idzi dzakakosha pakubetserwa kudzivirira njodzi dzemoto dzinoitika kuZimbabwe
saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri
chatongosara pahurumende yekuZimbabwe dinoa sekuti iyo dzokera kwa kare ku Red Lion kambanu yonoti dzorerwe mari because iyo kambani iyo futi zvakare yaifanira kunge yakaona kuti zvayawirirana iye Alexander Zimmerman zvayawirirana nehurumende yekuZimbabwe mafambisirwo ekutumirwa kwaiita motikari idzi aizofamba nenzira yakaita sei yaizogona kusvika here saka zvakasiyana naizvozvo chiurirano chavakaita chaifanira kutoti chinanganidze kuona kuti kubva musi unobuda zvinhu izvi kubva kuBelarus zvichibva kuRed Lion zvinosvika kuZimbabwe zvinofamba sei rwendo rwacho ruchange rwakamira sei pane zviripo izvo zvingakonzera njodzi kuti zvisasvike saka kana izvozvo zvakanyorwa muwirirano yavakaita zvaifanira kuti zvifurefetwe kuona kuti hurumende ngadzorwe mari here nenzira yakaita sei
asiwo tichitarisa kudyidzana nedzimwe nyika tiri kuona kuti dzimotokari dzekudzima moto hazvisi zvombo sei dziri kurambidzwa kuti dziende kuZimbabwe motokari idzi
mutemo wezvirango hongu unonyaya kunangana nezvekufambidzana kwezvombo zvombo zvehondo asiwo pane zvirango zviripo zveEU zvinonanganidzana neRussia neBelarus zvekutongoti zvinhu zvese zvinobva kune dzimwe kambani dzinenge dziri kuBelarus kambani idzodzo dzikanongedzwa kuti hani kambani inoita zvinhu zviri pamutemo zvatinotemba kuti ikambani ine chiratidzo chakanaka zvinogona kucreata njodzi iyoyi
Gweta vaBrighton Mutebuka vachitaura vari parunare kuBritain Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vari kutarisirwa nhasi kuti vazivise dare iri kuti America iri kutsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha zvikuru reUnited Nations Security Council. Vari kutarisirwawo kuti vakurudzire kuti nyika dzemuCaribbean dzipiwewo chimwe chigaro chadzinopota dzichichinjana. Amai Greenfield vanoti kuita izvi kunopinza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munhoroondo yepasi rose sezvo vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Dare iri pari zvino rine nyika shanu dzisingabude kana kuti permanent members dzinoti Russia, United Kingdom, United States, China neFrance. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Ndinofunga kuti munhu wakanaka uri kubva kuAmerica nekuda kwekuti zvino paAfrica izwi rakakura panyaya dzakakosha dzematongerwo epasi rose. Saka inyaya inotambirika zvikuru ende zvakanaka kuti nyika inoremekedzwa seAmerica yakutsigira Africa panyaya iyoyo.
Asi chingava chikonzero chei chaizvo vamwe vari kuti chikomba chiri kubvisa mwana wemvana madziwa.
Hongu matongerwo epasi rose hakuna nyika inongoita chinhu chiiteite pane chavanenge vachitoona vachiwanawo chingavabatsira kudivi ravo in international relations countries act out of self interest vanototsvaga kuti chii tingawane chii tikaita izvi tinowana chii saka ndoona sekuti ndo zviri kuitwa neAmerica chandingafunga kuti ingawane ndechekuti inobva yawanawo rutsigiro rweAfrica pane dzimwe nyaya dzainogona kunge ichidawo rutsigiro rweAfrica tikazvitarisa mahesabiro ari kuitika zvepasi rose pane makwikwi akavandika zvinonguva anobuda pachena ari pakati peAmerica neChina saka America ikatsigira Africa apa inenge ichitiwo mangwana Africa inogona kuzovatsigirawo pane dzimwe nyaya dzaanenge achida.
Tichitarisa idzo nyika dzemuAfrica ndedzipi mbiri dzamungafunga kuti dzingakwanise kuti dzivoterwe kuti dzikwanise kutora zvigaro izvi muSecurity Council?
Ndinofunga kuti nyika dzine mukana wokudaro nekuda kwemamiriro adzo panyaya dzezveupfumi uye panyaya dzezvekodzero kubata kodzero dzevanhu zvakanaka nezvimwe zvakadaro zvinotarisiwa. Ndotarisa nyika dzakaita sana Egypt notatoni kakata se South Africa tamwe zime nika zime chile merea maafrika
Nigeria?
Nigeria ino kuna kupinda asi Nigeria ino mbubakwa ni mata mjiko ekusa remikeza kuzerezewanu kanune pako asi ni mkana nikuti kanyaze chumpuni ino unewa kukazikana kwa matongo enika wapane ilichemu kanune pako asi zinde zina
Nyanzvi munyadzi zvematongerwe nyika muzvinafundo rwekemukonza vanodzidzisa paSkwane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubva kumatare. Pasina kupiwa chikonzero Major Street arikunzwa chikumbiro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Jameson Timber nevamwe vanodarika makumi matanhatu nevatanhatu vasara vari mujeri anonzi haana kuya kudare sezvanga zvakatarisirwa. Mutongi uyu anga achifanira kupa mutongo wake pakuti vatimba nevamwe vavo vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Panonzi pazongouya mumwe mutongi wedare remagistrate ati nyaya iyi ichanzwikwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vakuru vanoti kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Apo vakawanda munyika vari kuyaura nenzara nekuda kwekupfunya chisero kwaita nzara munyika zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura musadak nedzimwe nyika dzemuAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinotakura zvinhu pakati peZimbabwe neBotswana zvinoti basa riri kufamba zvakanaka. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Mumwe muchaini wekulupane mudunhu rematebele rinotova Thomas Mpofu vanoti vanotakura zvinhu kubva kuZimbabwe kuenda kuBotswana neSouth Africa vanoti wakatokwanisa kuvhura zvitoro zvitatu munharaunda yavo zvinotengesa hupfu, svigiri, mukaka nezvimwe.
Tina singavomalaicha manje silosizo rukulu evantwini.
Isu tirana malaicha, tiri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruwane kurarama sezvo nzara yarura munyika. Zvitoro zvitatu zvandakatovhura kumusha zviri kuwanisa veruzhinji chikafu pedyo, kotiwo iniwo ndava kugara ndiri panzira ndichitakurira vamwe vanhu zvekudya. Hurumende haioni zvayo basa ratiri kuita mukuwanisa vanhu chikafu.
VaAlbert Chirasha avo vanotakura zvinhu pakati peguta reFrancis Town neMasvingo vanoti vanhu vazhinji vave kuenda kunotenga zvekudya kuSouth Africa neBotswana sezvo mutengo wazvo vakaderera.
Mostly tinofarira vanhu cooking oil, marice, flour. I think ndo zvakatichipa rete rand yakachipa, that's why vazvinoopta kunotenga kuSouth Africa. Rete yacho yakachipa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe mukumbura vanotiwo kutakura zvinhu zvinodiwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuvabatsira zvikuru.
Vanhu vari kuuya kwatiri vakawanda, vanhu vanenge vachihodha zvinhu zvakaita sana mazoe vachiaendesa kumusha, nekuti mazoe ekunuku anenge akavachipira pakutenga. Pavanozi vaendesa kumusha vanotengesa kuti vakwanise kuwana maprofiti kuti vakwanise kuti vararame.
Vamukumbura vati vanoenda kuBotswana katatu kana pasvondo. Izvo zvinoita kuti vakwanise kubata mari iri pakati pemadhora zviuru zvitatu nezvishanu ekuAmerica pasvondo vabvisa mari dzavashandisa. Muzvara Clara Majuru vanoita basa rekuruka vanhu musoro muguta remaHarape vanoti vanotumira mai vavo vanogara kuwedza chikafu kaviri pamwedzi.
Tinoenda pabhazi tonobatisa vana kondakta, vana nadhiraivha, zvinhu zvoenda kumusha kuvana magrosari, vana vodya nemari. Kumusha kune nzara, saka kunoo kutoona sekuti zvinenge zviri nani pane kumusha.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinounza mari yakawanda zvikuru munyika. Izvo zvinobatsira zvikuru kuraramisa vari munyika zvikuru munguva yenzara. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Muture Nyumbe vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Zvitumiro mari inodarika mabhiriyoni maviri mugore rino kana kuti $2.2 billion. Zvinhu zvinotengeswa kuBotswana zvinosanganisira shuga, fodya nezvimwe zvirimwa ukuwo Botswana achitengesera Zimbabwe. Pano zvimwe zvinhu zvisingabhadhariswe mutero nokuda kwechibvumirano chekutengeserana pakati penyika idzi kana kuti bilateral trade chakatoreranwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti raendesa vanhu zana kubva mudunhu reGaza vachienda kuUnited Arab Emirates kunorapwa. WHO inoti Gaza inoda kuti pavhurwe nzira inoshandiswa kubatsira vanenge vakuvara kuti vakwanise kuenda kunorapwa. Sangano iri rinoti muGaza mune vanhu zviuru gumi vari kuda kunorapwa kunze. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaBassirou Diomaye Faye vanoti vachavhima nekuranga vose vari kuita basa rekuyambutsa vanhu gungwa kuti vanopotere kuEurope sezvo vanhu vakawanda vari kunyura vachifa. Vanhu makumi matatu nevashanu vakafa nezuro kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikepe zvinoshandiswa kutakura vanhu ava zvinonzi zvine njodzi huru sezvo zvinenge zvakazarisa uye zvisina kukodzera kutakura vanhu. Paramende yatanga zvakare kugara mwedzi uno ichizeya mabhiri akasiyana siyana anosanganisira rakanangana nekubviswa kwemutongo werufu kana kuti death penalty. Asi vana veZimbabwe vane maonero akasiyana siyana pamusoro pebhiri iri iro riri kunzi nevamwe harifaniri kutambirwa sezvo nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kukwira zvakanyanya munyika. Asi pane vamwe vanotsigira vachiti zvakanaka kuti kunyangwe hazvo munhu apara mhosva awane kodzero yekupuwa mukana wechipiri. Nyika dzakawanda pasi rose dziri kubvisa mutongo werufu sezviri kukurudzirwa nemasangano akaita seUnited Nations nerinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni avo vari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo uyu pamwe navatim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe avo vari kupokana nepfungwa yekurasa mutongo werufu.
Ichi tinoona sokuti bhiri kana richinge rabudirira unenge mutemo wakanaka nokuti ndozvaakuenderana nekutongwa kunoitawo dzimwe nyika pasi rese. Nyika zhinji dziri kubvisa mutongo wekuuraya vanhu, vazhinji vanozonzi vaite life sentence kana kuti vatongerwe kugara muchirongo kana mujere kweupenyu hwese. Zvinopawo mukana avo vanenge vatongerwa mhosva idzi kuti vawane mukana wekuti vaite maappeals, nokuti tinoziva kuti mukutongwa kwedzimhosva umu kune vanhu vazhinji vanowanikwa vaine mhaka asi vasina kudzipara. Asi kana vakangonzi ngavaurayiwe, kazhinji zvinozobuda kuti nganauye haasi iye akauraya munhu kana kuti mhosva yaakatongerwa parufu haasi iye akaiita, apa anenge atofa. Tinoziva zvedu kuti zvinorwadza kune ava vanenge vakarasirwa nehama yavo, asi kana munhu atofa atofaka uye anenge akugarawo mujere achipikira mhosva dzake. Saka tinoona sokuti obvarariki bhiri rakanaka.
Tenzwe kuna vaMuringai. Munoti vaMuringai?
Ini ndinoona kunge it's not a good idea, nokuti tinoona kuti kazhinji kana kusina maguardrails kana kuti repercussions pakuita zvimwe zvinhu, vamwe vanhu vanenge vachaita kunge varegererwa. Pane dzimweni dzenguva vanhu vanenge vachizonzi havana kupara mhosva iyi, asi tane technology mazuva ano inokwanisa kind of classify kuti munhu uyu akaurayiwa zvakadii pane macases anenge ari difficult to discern. Asi pane zvimwe zviri very blatant zvekuti munhu anouraya either murume wake or mukadzi wake or hama yake or shamari yake, inini ndofunga kuti aiwa anongarira mberi ripo. Plus tine nyaya dzinodzokera kumashure munyika medu, nyaya yekukura hondi iyayo ichiurayirwa vana vavo nanamai vavo nemadzimai avo nechiichi. Saka inini ndinoona kunge mutemo uyu ngauramba uripo kuti udzivirire maheinous crimes in our society.
Vaguni, kune nzira dzokuti vanokwanisa kunanganidza nadzo kuti ndiani akapara mhosva asati aurayiwa?
Nzira idzi temuenzariso muno muamerica nzira dziriko idzodzo, asi kunyange pari nhasi kune vanhu vari kunzi vane mhosva ivo vasina, vozosunungurwa nemurawo zvazoonekwa pamberi apa. Ndoda kuti ndidzokere kuti vanhu vanzwisise kuti zvataurwa navamuringayo zvedeterence, kana kuti vanhu vatye kuti kune mhosva, hakuna nyika yati yamborega kukondwa kwevanhu nekuti pane deterence kana kuti pane mutemo unoti vanhu vanourayiwa. Mutemo uripo izvinoizvi muzimbabwe unoti munhu ngaaurayiwa, asi handisi kumborambidza kuti vanhu vaurayiwa. Vanhu vari kungourayiwa, mutemo uyo uripo. Chinobatsira ndechekuti munhu apara mhosva ngaapike jere agare mutirongo kusvika mari amutora achipikira mhosva yaakaita.
Vamuringai, hanzi munouraya nemunhu asina kupara mhosva.
Toziva kuti kare vaikurumidza kunge vauraya vanhu ava, asi mazuva ano tiri kuona munhu anogara 20 years achiexhausta maavenues ese ekuti haana kupara mhosva. Zviri kuitika kumba, tiri kuona kumakorokoza vanhu vari kuchekwa nemabhemba, vanhu vane mawitness. Saka munhu iye chaari kugarira mujeri chii? Nokuti haana kukoshedzawo upenyu hwemumwe munhu waacheka ipapo. Akauraya munhu ngaangozororawo namwari ozonochiadza kuti akamira sei.
Vagoni, munhu anogona kuuraya munhu achiziva kuti hakuisina mutongo werufu, amuone here zvichizoita kuti vanhu vatowedzera nyaya dzekupondana idzi?
Panogona kuiswa mhiko kana kuti zvidza zvekuti kana munhu achinge atongerwa kurudzi auraya munhu zviri pachena, matare anogona kuti ngaagare mujere upenyu hwake hese without the possibility of parole, kana kuti awane mukana wekuzoburiswa, kana kuti mukuru wenyika azowana mukana wekuburitsa mhondi idzodzo. Zvinogona kubviswa izvozvo. Nyaya yambotaurwa navamuringai inyaya yakakosha zvikuru, yavada kupfinza nyaya yezvinhu zvakaitika kare inosanganisira zvegukura hundi and so forth. Asi sezvezvi taakusvika 40 years after gukura hundi, handione kuti pane munhu achasungwa achigozi ngaasire mutirongo nenyaya yekuti kwakaitika gukura hundi.
Vamuringai, tipete chirongwa.
Ndikunzwisisa zvotaurwa namukoma wangu Vagoni kuti hanzi hapana zvokubatsira, but tiri kuziva kuti kwedu kunyika especially zviri kukonzeresa mamurder nezvakadarodaro zvii zvakati wandei, zvinosanganisa economy nekushaya kwekwemabasa and all this other stuff nemakorokoza nezvakadaro. Totaura ine society iri kunyatsofunctiona zviri perfect. Zvinodikana ndezvekuti kana pane death penalty it's a deterrent kune vanhu vakawanda. Tinotoziva kutoti pakaregerwa kusungirirwa mutemo iwoyo, zvinenge zvichatozorudunuka ina society, vanhu vakatanga ngourayana zvisina basa.
Avo vanga vari vatim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari parunare kuOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna Dr. Frank Guni vanhu vanhengo yeZANUPF vari parunare muWashington DC muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Noti ngaibviwe paruzhinji ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupachitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai, muineni wenyu Marvelous Mhlanga Nyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Gati sangane yipa live talk na 8 o'clock masondo ose kubamuburo kushikatishano pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook, nepa web page inoti www.voashona.com.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Yava nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazwai pa Studio 7 muri sezvi ikoko. Ivo vamwe kuti hamuna divi yamakarerekera Studio 7. Mwadimu ya zona uti hividi ingari kutuwa rasirizu. Kwa mango tuwa lepa uta azwa mkutuwa rasiti. Semu chita muna hividi ya makarele kira. Mchua ndi mwesu kutuwa wacha manye pani gari manye. Asimile ni kutuwa atina dira atakarele kira. Asimanye po mchaona. Kwa mango kutaka pache na uchaya. Haya manye papa manye papa.
Studio 7 magadi Studio 7. Wanata onga na ngondoro. Wanote wadoka zraji teacher professional. Kanso yavo iyo kutuwa zisibare mekezewe. Pane muna anore mekeza muna sina mari ere. Nga wape mari chete baone utu ure mekezu nungu uya wanu wakanyara la pasina mbogo zirwa. Nungu ya roga kala mwane mari muhomwe. Hakuna muna anore mekeza tsuru isina chinu.
Magadi magadi pa Studio 7. Ndoda utsigira none murume uyo ataura kuti parliament aina zvainobatsira yakala kuonana munangagwe. Parliament iyo ne border, bed bridge border post ravakaji. Pawan matenda ima million nama million majiri gadziru arinaja runobatira boda because nderongo kurosesa zvino parikudiwa ma hospital anenge ane mishonga ekuti vanhu vakarwara vanoenda kunobatsirwa kuzvipatara vachibatsirwa mahara nezvikoro road yes road tinomutenda wombuchana munangagwa ramgoni because tsaona dzinoita shoma but boda neparliament zvaakavaka izvo ndimboona kukosha kwazvo zvakanyanya siri ngaa chivakoma hospital anenge ane maambulance maclinic kumaruzevha anenge ane maambulance kadziva nenhumbo achibatsirwa tinotenda
ya makati pa Studio 7 apo ndodo kutaura nemurume anonzi Gwanyanya persistence ndichimuti persistence Gwanyanya siyana nesu vana vezimbabwe siyana nesu ndapota zvangu nhema dzaunotaura dzinotigova singaiti zuro ndizuro uno pamhara tgs mabhondi waingotaura the same statement yeye kune chedza kumberi kune chedza nhasi ndozvava kutaura kuti pamazigi kuti yeye kumberi kune chedza iyo mari ichitopera pavo haisi kuchashanda koti kune chedza chinhu chine chedza chinoratidza kuti chiri kutambudzira indawo chida kujairira vanhu Gwanyanya iwowo uchida kushandisa kudya kwakwewo kuti unyararadzisisa vana vezimbabwe yakabhekwa negoridhe yakabhekwa nemaus kupi kubhekwa nenhema kwamunotitaura mari yakabhekwa nenhema ndosaka makuona kaisiri kutenga mari yaakutadza kuita zvamaitaura muchitinyepera 4 months mari yakutanga kutoshaya basa wakambozviona kupizvo siyana nesu Gwanyanya siyana nesu tisiye
baba chinogurei baba wevanhu mukatarisa vanhu vari kupuhwa sadza iroriri rezvimafunde izvi zvebrown izvi ndivo vacho wekuti benziwo rinenge richiti kana vari mumarari muya muya ndo rinenge richiti ed fair ed 2030 anenge achipo ndo zviri kupuhwa mafunde izvozvo handimazviona vanhu vepolitics vakatodzidza vakaona kuti kune vanhu vakapusa maningi mukati menyika vokuti tikavapa badhiringi neudoro nehwahwa nenyama vanotivhotera vanotisapota.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera asi tinenge tichida kupai mukana wekuti mutaurewo pfungwa dzenyu asi tichikurudzira kuti musaite zvekunyombana kana kutukana panhepfenyuro sezvo pachiteererwawo nevana vadiki. Uyewo tinokurudzira vanenge vachida kupinda muchirongwa chino kuti mutumire mashoko enyu panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Asi tokurudzira kuti mongoti gaga kuti tikwanise kunzwa kubva kune vateereri vakawanda. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk or Women's Roundtable na 8 p.m. apo Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achange achitaura nemadzimai nezvavari kuita mukusimudzirana mumabasa. Aiwa hama wadiwa taba, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Tabo kaNcube munhau dzeIsindebele.
soko isika.